Vanhu vakawanda muHarare vanoti vakadza kunyoresa sevavhoti muHarare nhasi sezvo vashandi vekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission avo vari kunyoresa vanhu sevavhoti vanga vachiti havasisina magwaro ari kudaidzwa kuti VR9 forms aya ari kusainiswa vanhu vachipika kuti vanogara papi chaipo. Mumwe wevanhu vakundikana kunyoresa ndimuzvare chenaidhausi avo vati vamwe vanhu vanga vachipinzwa nerweseri kuti vanyorese kuvhota. Mumwe wevanhu vakundikana kunyoresa ndimuzvare chenaidhausi avo vati vamwe vanhu vanga vachipinzwa nerweseri kuti vanyorese kuvhota.
Tauya makuseni na6 hapana chiri kumbofamba nzara pedzisa tambohora mwoyo vamwe vaenda nekuvamwaramwa vagumbuka vaenda mukati umu vari kungoti izvizvi line rikufamba vamwe vachipindira nekumabhegdoko takangogara.
VaBrian Mutsega avo vati mutsigiri weMDCT vanotiwo mapepa ekunyoresa aswera apera zvapedzisira zvaita kuti vazotanga kuzvidhindira mapepa aya vachipanana sevanhu vari kuda kunyoresa kuvhota kuti vakwanise kunyoresa.
Kurejistisa kwavari kuita ka vari kuti vanhu vari kuuya opposition neparty yedu iri kuiri kutonga vari kuti vanhu vave macooperative vari kuuya tichina nekuseri isu tinenge takamira kuseri uku manje harizokwanisa kuti achizivira chei yekupinda. Then the second thing ndeyekuti mapepers aya ezeka tokupiwa like makaratara sandakatobata naye tatofotokopa kubatanidza matensens kuti kwanisa kufotokopa mapepers ekuti tikwanise kunyora mainformation kuti inovhotesa zvose tamuchini muchini wacho uri kunzikana wambofa he hauna kufa saka isusuwo tanichikumbiro hamhezvi zvichibvira kuti michini ngaiuye kuregistaka zvinhu zvekuti zvinopripiwa for 3 to 4 years saka nachipripiwa for 3 to 4 years zvinozoita zvinhu zvafeila inine zvafeila sei zvinhu zvinopripiwa noku mapepers achayo mabond paper anoita dollar 400 but vakutaza kuafoda hapapane vanhu less than 100 but vakutaza kuafoda vanhu those mapepers aikuzoti munhu anoita kuti anonozvunza photocopy kwozoita chimwe chatanichitaurwa chema proof of resident. Proof of resident vakutanzoni munhu ane proof of resident ndiunofanira kungori woye muridzi wemba ndiunofanira kungori muridzi weproof of resident. Ndakauya neproof of resident yababa vangu inini yakanyorwa sere kunzi baba vangu ainzi Trimo Mushakwe inini ndinonzi Brian Chakadaro Mushakwe zvonzi hatisi kukwanisa kukupa toudaiwo original munhu ane 18 years anowanisa kupi imba kuvesa vari kuroja saka nhenu hatisi kuziva kuti zviri kunyatsofamba sei kana zviri kubva nekupi.
VaThemba Dazeni avo vati mutsigiri weNational People's Party vati zviri kuvashamisa ndechekutiwo nhengo dzezanu PF hadzisi kuonekwa pakunyoreswa kuri kuitwa uku zvava kuvapa kuti vafunge kuti pane chikiribidi chiri kuitwa.
Bururuva nyaya iri kutambika bypolitics hazviti zvinhu zviri straight nokuti ine zvikada kuongororaka kuti ivo vari kuzviti vacho pane madivision vacho vanozviti ndevepati kutongaka havapo havo handiri kubva nezuru havasi kuuya vari kurejistira kupi ende uye zvinhu zvavari kuita ndezvekuti mafomu avari kuti hanzi mishini yatinayo iyi hatisi kuita kuti tiri kurejista but tiri kutotesta kuti mishini iri kuita sei iri kushanda saka tiri kutora vanhu 70 kana kuti 50 saka tiri kuziva kuti zvinhu zvavari kuita igenuine here kana kuti hazvisi dzenuine kana kuti kurejista kwavari kuita kwavarida kukepcha here manemes edu kana kuti vaite sei hatichaziva nokuti nezuro tichipatakauya tichipedzisira wezeki mumwe wacho akazopedzisira taura kuti musanetseke zvenyu ipolitics iri kuitika saka hatichaziva kuti zvaitaura kuti ipolitics ndizvei.
Zvichakadai zvinonzi mapurisa anorwisana nembonga mupopoto ambosevedzwa mushure mekunge vanhu vanga vachida kunyoresa sevavhoti vanga voinda vachishoropodza mafambisiro ari kuita zeki basa mukunyoreswa kwevanhu sevavhoti. Mutauriri weMDCT vaobert gutu avo vakwanisa kunyoresa nhasi vati havasi kufara nechinono chiri kuitwa nezek kunyoresa vanhu.
Hasi kuona kwandaita nhasi pane chinono nokuti ukaona mawandiro akaita vanhu vamwe vamukira pano vasvika na 6 dzamakuseni iye manje tava kumahalf past 1 dzamasikati vachipo vanhu ndaona vanhu vane manhamba mumwe ane number 1 mumwe ane number 6 mumwe ane number 9 nanhasi havasati varejista. Chazondishamisa ini ndechekuti tazoona iyavo zvemapurisa veriot squad vouya vakawanda handizivi kuti veriot squad vaakudeizve panyaya dzokurejista kwemavhotas izvi zvongotaridza kuti maitiro ari kuita zeki deno yagadzirisa mushina wandaona uri kushandisa muchina mumwe chete zvino kuti ugoti nemawandiro akaita vanhu sokuona kwavari kuita uku poshandisa mushina mumwe Ah, zikato tora makore kana gumi kana magumi manirisi kuti vanhu vose vamuno maharare varejeswe. Ipapo vanhu kuti vagadziriswe. Tachida kuti vezeki vati hwevo ma kiss BVR kiss avanoti achauya ngauye nokukasika. Nokuti vanhu vada kuti vazobuda muhwando hwavo vakawanda sokuona kwaurikita. Asi chaakunetsa ndechekuti kuri kupisa vamwe vakunzwa zara vari muzuva sevhisi yacho irikuita kunge yekamba kana kuti yerwaivhi. Zvishoma nezvishoma. Taona vanhu vakuru, vatana, machembere, vasingachatogoni kana kufamba vamwe taneta taane nzara panda kugadziriswa.
Zvichakadai, vashandi vezeki vari kunyoresa vanhu paRemembrance House muHarare vaudza Studio 7 kuti chiri kukonzera kuti vanonoke inyaya yokuti vari kushandisa muchina mumwe chete kuti vakwanise kunyoresa vanhu sevavhoti vachiti vakatarisira mumwe michina nemibvuro. Vanoti nhasi vakwanisa kunyoresa vanhu 16 chete. Veruzhinji vakatarisirwa kuti vanyorese kusvika musi wa15 ndira. Asi vanoti kana zeki ichinyoresa vanhu vasingasvike zana pazuva zvinoreva kuti vanhu vakawanda vachatadza kunyoresa sevavhoti pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.